jury iri ku yatikati pacho iri kudeliberate macharges asi zvamataura ari kupomerwa vaTrump and macharges aya akati one day I think anosvika kuma 34 saka tiri kutarisira kuti pachaita kanguva juri ichiongorora zvakataurwa nemagweta avatrump nekutiwo zvekare kuti hurumende through prosecutor yakapa here umbo pachirungu kana kukoti yatinoti beyond reasonable doubt kuti vatrump vanogona vakapara mhosva dzavari kupomerwa saka pachinguva ichochi chatiri kuona ichi tichaona kuti juri inogona kuva ichareba ichidiliberata but tiri kutarisira kuti pave nemutongo in the next few weeks or days.
Pane zvimwe zvichataurwa here kana kuti iko zvinezvi yangova nyaya iyi yangova mumaoko emajuri?
Nyaya iyi yatopera sezvataona yatove mumaoko ejuri saka juri inofanirwa kuti vawirira vese kuti vatrump vakapara mhosva dzavari kupomerwa vanogona havo kusawirirana pane amwe maaccounts but kana vachitarisa kana iri mhosva imwe chete pamhosva dzatikuona idzi dzinosvika kuma 30 vanofanira kuwirirana yatingati unanimous pachirungu kuti vatrump vakapara mhosva pakazoonekwa pakuita senge pane kakusawirirana mujuri yatingati deliberation iyoyo vanoti pachirungu inonzi inoita hung jury kuti havana kuwirirana paita kana umwe chete ati imboona senge vatrump havana mhosva izvozvo zvakagara kana zvaitika izvozvo zvinoreva kuti pakuchiita yatingati mistrial mistrial zvichireva kuti nyaya yavatrump inofanira kuzotongwa zvekare but izvi zvinhu zvokuti zvinhu zvinotarisirwa hazvo panenge pachidiliberatewa yatingati nyaya but panyaya especially panyaya yavatrump yekuti pane nyaya dzakawanda dzavari kupomerwa panogona kuitawo majuri anotaura kuti tiona senge vatrump vasina mhosva vamwe vachiti tinoona vane mhosva but vese vanongowirana chete kuti aiwa tese tiri kuwirirana kuti vatrump vane mhosva tinoona juri ichizokonzinwa zvekare vachipinda zvekare mukoti tsanangurudzo dzavo dzichizoverengwa pavanopinda mukoti and judge achizozobvumirana nazvo kana achipindana nazvo
zvinofanira kutora nguva yakadini
ya pane nguva yavanongoti juri inofanira kuva ichipa deliberation within a reasonable time so I think senyaya yekuti pane nyaya dzakati one day dziri kupomera vatrump tiri kutarisirwa kuti panogona kuita kanguva toziva kuti amwe acho majuri akareba acho anokwanisa kuenda kana kuma months kana kuma 2 months tinoziva kuti panyaya dzimwe dzakapfuura pane majuri akatozorebesa chaizvo zvokuti majaji akazopedzisira kuzopindira achiti ko chii chava kuitika ikoko but yatinoza ifawe in a reasonable time saka panyaya iyi ndoona sekuti kana nyaya yacho yange ikajeka sezvatikungoonawo kuti mawitness akauyawo anga ari pachena ende umbo hwacho hwanga uri pachena saka juri inofanira kuvawo ichikwanisawo kuzopa madeliberation dzavo ichibhesawo kuti mawitness akaunza neprosecution aitaura chokwadi here kana vakasikataura chokwadi saka ndoimba kuti probably in the next few weeks togona kuona tine judgment iri kuya
kana vatrump vakawanikwa vaine mhosva vanogona kuita inonzi appeal here panyaya iyi uye vachuchusi kana vatrump vakanzi havana mhosva pane zvimwe zvavanogona kuita here pamusoro penyaya iyi
ya vatrump vakanzi vane mhosva ihongu vanokwanisa kuapila kumatare ari pamusoro kusupreme court nyaya iyi ende futi zvekare zvinhu zvinoitawo futi even prosecution yakanzi vatrump vawanikwa vasina mhosva zvinhu zvokuti vakaonawo kuti kuda maybe dare harina kunyatsokutongawo nyaya zvakanaka vanokwanisa kuita yavangati try for a retrial but vatrump zveshuwa vane marights avo in terms of the constitution ekuapila against this judgment so kana maraita avo ari mu constitution ende avanokwanisa kuzoshandisa kana nyaya iyi yakanzi haina kuenda in.